Vashandi vanodarika makumi mashanu vanonzi vakangomiswa basa zvisina tsarukano nevakuru vekambani iyi mwedzi wapera. Studio 7 yataura nevamwe vevashandi ava vanga vakavharirwa panze pegedhi rinopinda mukambani kusanganisira vaSam Musaidzi. Vamusaidzi vati vanofunga kuti vari kushungurudzwa nekuti vakasarudzwa kuva nhengo yesangano rinomirira kodzero dzevashandi vari mune zvezvicherwa reZimbabwe Advanced Mine Workers Union.
Saka chakanetsa inyaya dzemari. Waipiwa mari shoma, mari yaifanira kupiwa inenge yakagiredhiwa ine magrades. Waipiwa mari isina magrades. Saka zvakazoita kuti vashandi tibatane tijoine trade union inotimirira kuti tipiwe mari dzedu dzekumashure nemagratuities nezvimwe zvakasiyana siyana. Saka machina wo aitiwo musajoine. Varipo vamwe vakasiya trade union ndivo vakadzokera pabasa. Isu tisina tungovharirwa panze. Tisu takatotanga kutogadzira kambani kuvaka ichangotanga-tanga. Saka nemabatiro atinenge takuitwa zvinhu zvinotirwadza.
Valoid Maveto vakashandira kambani iyi kubva muna 2017 payaigadzira nzvimbo yekuisa michina vanoti zvinovarwadza kuti vave kudzingwa sembwa.
So ndini ndakablaster kubvira parodhi panapa kusvika mukati kweplanti kusvika kwakuplantisi ndablaster vanhu vakazonzinga basa zviri pamutemo mushure mengori vaona kuti ivo blasting yapera. So it is now a common norm yemachinese kuti vakasendisa munhu vakasendisa munhu eventually vanomudhampa. So vakandidhampa vakanditeya vavhanimisa pazviri pamutemo. Saka kuchemeta nzvimbo mari dzangu dzakasara vakandinyima mari dzangu. Anonzi Terence Ncube wapeisvikiri operations director akanti nonomhangara kwaunoda izvinoizvi kuti muno muZimbabwe hapana zvatinoitwa. And kambani yasi kutedzera mutemo yeZimbabwe inokuakizwa kuti waita mhosva yausina kuita kuti vane magudzingiro.
Gogo vada kuzikamwa nekunzi hamai Dixon vagara munzvimbo yenora mugoromonzi umu kubva muna 1981 vanoti havana kumbobvira vafarira kuuya kwekambani yeShengjiang munzvimbo yavo.
MaChina avaka vana vakupinda mabasa topatakati zviri nani kuti vana vawana mabasa. Iye zvine izvi taona vana vakutanga manje kudzoka futi backup vachiita noise isingaiti vachivhara rodhi kati chii chiri kuitika. Zvikanzi vana vakuda imwe mari yavo nekuti kusenza kwavanga vachiita vanga vasiri kupuwa mari yakakwana. Isusu sevaberekiwo takazvidaira kuti ichokwadi. Inini ndakandichida kutoendawo kumachina nepamusana pekuti muzasi mewayo vane rodhi yavayo vakagadzira iye zvino iri kuchera goronga risingaiti zvekutoti vaifanira kuti vauye vadini vafusire asi zviri kungoregerwa zvakadaro.
Mukuru anoona nezvemishando pakambani iyi vaTerence Ncube avo vari kupomerwa mhosva yekutyora kodzero dzevashandi nekuvanyima mari vati vari kuzorwa mafuta enguruve yavasina kudya. VaNcube vataura izvi vachipindura mibvunzo yeStudio 7 asi mimwe mibvunzo vati titaure negweta rekambani iyi vaFidelis Manyuchi asi vaManyuchi vaudza Studio 7 kuti havana nyaya yerudzi urwu yavari kuziva. Nyanzvi inoongorora mashandiro evanhu vachishanda nekambani yeParan International Employment Services vaitai bonda vanoti hazvitenderwi nemitemo yenyika kutyisidzira vashandi kana vasarudza boka ravanofunga kuti rinogona kumirira kodzero dzavo.
Mutemo wedu zvakare weLabor Act unotosapota izvozvo. Constitution yedu zvakare inosapota izvozvo kuti munhu mune mumwe ane kodzero yake yekuinda kunozviassociata nevanhu vaangadai achiti vanorepresenta interest ake. Saka vashandi zvakare mumutemo iwoyo vanotendedzwa kunojoina matrade unions which are specifically registered to represent their industry.
Vakafanobata chigaro chemunyori mukuru wesangano rinomirira kodzero dzevashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vakuda kwashe munengiwa vati havasi kufara nekutyorwa kwekodzero dzevashandi nevamwe vekuChina.
Takaona vaMachina achiburitsa pfuti vakatombopfuura mumwe mushandi. Takazviona futi kulowa gweru vachiburitsa pfuti vachipfuura mushandi achivhika neexcavator. Haizi riyo Zimbabwe yatakarwira. Our government must help us to stop the Chinese from that behavior.
Hatina kukwanisa kubata muzinda weChina muZimbabwe asi unogara uchishora ZCTU uchiti inoshandiswa nevekunze kusvibisa makambani ekuChina. Studio 7 yaedza wokunzwa kubva kugurukota rezvezvicherwa vaWinston Chitando asi vange vasiri kudayira nharembozha yavo. Asi hurumende inogara ichiti makambani ese anouya kuzoshandira muZimbabwe anofanira kutevedza mitemo yemuno. Mushandi wepaShengjiang anotambira mari shoma anonzi anga achiwana mari inosvika madhora ekuAmerica $150 $150 asi iwo mutemo uchiti anofanira kuwana madhora ekuAmerica $342 $372. Ndakamirira Studio 7 ndiri kuGoromonzi ndiri Tobias Mudzingwa.